Tichiongorora monetary policy ya presentwa na governor wa Central Bank Dr. Mangudya. Tirikuona kuti donjo remainder policy yakarerekera paku dzikamisa mitengo munyika. Nekuti vese vanoziva zveeconomics basa reserve bank nderekuti mitengo inge yakadzikama kuita kuti upfumi hwenyika ahuwandutsike. Saka monetary policy ya president wa nhasi yanga ichiratidza kuti tiri kuwina senyika, tiri kubudirira kudzikamisa mitengo nekuti inflation iri kudonha sekuripota kwaita vamangudya. Yava kwa ma 300%, 368% muna January 2021. Muna July 2020 inflation yakanga yaita chimbwa mupengo kufika pa 837.5%. Saka kana yabva ikoko ku 837% ichisvika pa 368%, zviri kureva kuti hurumende iri kuita progress pakurwisa inflation.
Ko, panyaya yemari iri kutenderera munyika apa vatiwo kudii?
Pa presentation yaitwa na governor iri kuratidza kuti vari kukwanisa kukunda kumanage money supply kuti mari iri kupinda munyika isange yakawandisa zvakanyanya, nekuti matargets avo ekuti pa quarter yoga ye ngati quarter of the year avasi kukwanisa kupfuura 25% increase money supply. Zvinova zvinokurudzirwa nekuti kwetakabva kumashure uko dambudziko ranga ripo nderekuti hurumende yanga ichiprinda mari yakanyanya zvaizokonzeresa kuti mitengo iite chimbwa mupengo, rate ikwire kumusika mutema.
Chii chinopa kuti rate ikwire zvakanyanya?
Nekuti vanhu vanonga vane mari zhinji yavanoshandisa kunotenga mari kunze kwenyika. Saka izvozvo kubva 2020 kutanga pa mid year kusvika pari zvino Central Bank yakamira kuti money supply isawanda zvakanyanya. Uko ku Minister of Finance havana kuspenda mari yakawanda yaizokonzeresa kuti vapinde mu Central Bank vachitikonzeresa kupinda kwemari. Saka ndiyo ma achievements anga yachibuda mu monetary policy, and the governor of Central Bank vasimbaratidza kuti vacharamba vechibata chepakati kutsika mabreak kuita kuti money supply isarambe ichiwanda. Zvinova zvitinokurudzira nekuti ndo zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hudzikame.
Ko, panyaya yemari kunze iyi kana kuti foreign currency inotemesa vakawanda musoro zvikuru vemabhizimisa?
Vari kutaura nhau dzeforeign currency kuti musika wemari dzeforeign currency ucharamba uchisimbaradzwa nemaexports nemadiaspora remittances nemari dzinoonekwa munyika dzinowanza bhengwa, foreign currency yabhengwa 20% yacho ichaenda kunosapota auction system. Saka mubvunzo unoda kuziva vanhu ndozvekuti zvinokwanisa here kuti gore ripere auction system ichakadzikama? Ndinoona sekuongora kwatiri kuita, yes, zvinokwanisika, nekuti chanyanya kusimbisa upfumi hwenyika gore rino idenga ratisekerera riri kuratidza kuti kunaya kwemvura gohwo richange rakanaka.
Izvi zvinorevei titarisa nyaya dzezveupfumi?
Zvinoita kuti tiseve mari yekunze kwenyika kuti chitenga chibage. Ongorora yatiri kuona ndeyekuti gohwo richange rakapfurikidza zvatiri kuda munyika, toita surplus. Saka surplus iyo yakakosha kuti ichaseve foreign currency. Zvoita kuti vamangudya vasanga vane pressure yeforeign currency yekupa makambani zvodzikamisa rate. Saka tiri kushuvira kuti kwatiri kuenda mberi chirwere chichipo ndechekuti marates ekuformal markets neekublack market achakati siyanei zvikuru, nekuti tinoona marates ari ma120 kumusika mutema, kucentral bank ari pa83. Saka izvozvo zviri kukonzera madistortion munyika. Saka tinofunga kuti pachakwanisa kutanga kutengeswa fodya nekukohwa chibage nezvimwe zvichakohwa kubva muagricultural sector zvichabatsira kuti mari ikwanise kunge ichiwanika yakawanda foreign currency, zvoita kuti marates ekumusika mutema adzikame.